manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu mbudzi 10, 2017. Makateerera ku Studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Nhasi Studio 7 iri kutarisira kuita hurukuro nemutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai pamusoro pemamiriro akaita zvino munyika. Mutungamiri weNational People's Party amai Joyce Mujuru vonyorerana nevamwe vavo chibvumirano chePeople's Rainbow Coalition mangwana muBulawayo. Vanofarira nhabvu vatarisira machikichore emitambo yenhabvu ichaitwa mukupera kwesvondo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vaimbova mutevedzeri wemutungamiri wenyika amai Joyce Mujuru vanoti mangwana vanenge vachiparura zviri pamutemo kuBulawayo, mubatanidzwa wavakaumba nemamwe mapato mana anovatsigira unonzi People's Rainbow Coalition kana kuti PRC. Mapato aya anoti National People's Party raamai Mujuru vacho, chimwe chikwata chePeople's Democratic Party, Zimbabwe Union of Democrats kana kuti ZUNDE uye DARE. Uyu mubatanidzwa ndewe chitatu wemapato anopikisa sezvo pato rine MDC Alliance uye Coalition of Democrats. Mukuziya nezvemubatanidzwa wePRC uyu, Blessing Zulu weStudio 7 abata amai Mujuru.
Maita henyu mukoma Blessing, musangano wePeople's Rainbow Coalition, sekuziva kwenyu musangano wemubatanidzwa wemapato mana. Mapato mana ari kubva kwakasiyana siyana anoti ZUNDE, DARE, chimwe chibandiko chePDP neNPP. Takataridza kubatana kwedu musi wa20 October, tikati tichazopedzisa kunyorerana kwedu zuva ratinenge tarangana. Saka takazoona kuti musi wa11 musi wemugovera ndopatichazotsikisa kunzwanana kwedu zviri pamutemo. Saka ndo zvatiri kuenda kunoita. Tiri kubvumirana isu kuti ndiro gwara rakanaka remubatanidzwa wemapato kuti hapafanire kunge paine bato rinofanira kuratidza kunge riri ndiro riri kudya mamwe mapato, richisara riri ndiro rine zita riri kupirikira kudarika mamwe. Ndochekutanga. Hapafanirwezve kunge paine mufananidzo kana kuti iya yamunoti simbo, chimisikidzo cherimwe remabato iwayo chinofanira kunge chiripo chichimisikidzwa. Ngapatsvagwe simbo inenge yakazvimiririra yabvumiranwa. Chechitatu, ngapabvumiranwe zvakare muono chimiro chiane zenge ari mumiririri kana kuti mutungamiriri webato iroro.
Asi izvi zvinoreva kuti hamuchataure here nevamwe vanopikisa kana muchinge mangonyorerana nemugovera?
Aiwa, misuo yedu yakavhurwa zvakanyanya. Apa takatonyanyisa kuti titaridze vamwe kuti aiwa, mufanire kunge muchimbunyikidza kunyanya vamunenge muchinyatsoziva kuti muono wenyu wakafanana. Muri kuda kuti muite zviri kutarisirwa noruzhinji rweZimbabwe.
Mutungamiri webato reNational People's Party amai Joyce Mujuru vachitaura vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Vatevedzeri vemutungamiri webato reMDCT vaNelson Chamisa vanoti vachaenderera mberi nemisangano yavo mangwana muguta rekaroi pamwe nekuhurungwe mudunhu remashonaland west zvisinei nekuti mapurisa eko akavanyima mvumo yekuita misangano iyi. Bato reMDCT rakanyorera mapurisa musi wa31 Gumiguru richivazivisa nezvourongwa hwemisangano iyi, asi musi wa7 Mbudzi mapurisa akazopindura tsamba iyi achiti misangano iyi isaenderere mberi, achiti haana vashandi vanokwanisa kuchengetedza misangano iyi sezvo vari kushanda munzvimbo dziri kunyoreserwa vavhoti. Vachamisa vanoti misangano yavo iyi yakanangana nekukurudzira veruzhinji kuti vaende kunonyoresa kuvhota kuitira kuti sarudzo dziri kuuya gore rinouya vange vachikwanisa kuzovhota. Ngatinzwei hurukuro yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Isa hatirongwi nemapurisa ka, hatisi maconstabulary kana kuti vaya midnight watch anonzi anotora mainstructions kubva kumapurisa. Tinotera zviri pamutemo. Zviri pamutemo nezvekuti takazivisa mapurisa musangano wedu. Zviri pamutemo nezvekuti musangano wedu unofanira kuenderera mberi. Zviri pamutemo nezvekuti tiri kuenda kumaruwa kunzvimbo dzakasiyana siyana kuti tikuchidzire, tivandudze nekusumudzira mweya, mufungo, muono weveruzhinji veZimbabwe vanoda kuti vanzwewo kuti isu sebato riri kuzotungamirira nyika nehurumende kutanga muna 2018 zvichienda mberi tine urongwa hwakaita sei.
Mukaenderera mberi nemusangano uyu hapasi panozobuda here mapisha-pisha tichiona zvinosimboitika nemapurisa kana akanga akuvharisa misangano yakadai?
Hapana mapisha-pisha apa. Isu musangano wedu takaudza mapurisa zvinodikwa nemutemo. Isu vamwe katinoshandisa mutemo, tiri magweta. Chatinoda ndechekuti zvinhu ngazvito zviri pamutemo. Hatisi nyika inganzi iyo police state kana nyika inotongwa nemapurisa kana zvechimbimbindoga. Kana taudza mapurisa chasara ndechekuti vauye kumusangano wedu. Ndatonyora mwadhi yandatiende nguva ino kubva kuhofisi dzedu dzevakuru vemusangano kuMDC kuti dziende kumapurisa kuvazivisa nekuvadzidzisa kuti mutemo unofamba so. Hatidika kuti mutemo wenyika uchikorwe senzimbe kana kuti mutemo utariswe uchinzi wabuda mumbamani. VezanuPF vanobvumidzwa wani mainterface rala avanga vachiita. Hatina kumbonzwa pachinzi mapurisa ati ngaisaitika. Zvongotangira ipo pana mwana wamainini nokuti zvadii.
Tombotarisawo zvikonzero zvatonzwa zvakapiwa nemapurisa. Makatambirawo sei kana kuti munoona sei zvikonzero zvakadaro?
Ndekupi kwamakambonzwa zvichinzi vanhu vemDC vachengetwa nemapurisa. Imunozviziva kuti mapurisa kana achichengetedza ane basa raanofanira kuita. Hatisi matsotsika angada kuchengetedzwa.
Avanga vari mumwe vatevedzeri wemutungamiri webato reMDCT vaNelson Chamisa vari parunare neStudio 7. Mumwe murume wemuHarare vaIgnatius Muriro avakambobatwa-batwa nemhirizhonga yezvematongerwo enyika vakavamba sangano rinobatsira vanhu vanowirwa nedambudziko remhirizhonga nekurapwa pamwe nekuti vatange upenyu hutsva vachiita mabasa akasiyana-siyana. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
VaMuriro vanoti vakaumba sangano reCommunity Development Initiatives Management Association kana kuti CODMAS mumusha webudiriro makore matatu apfuura mushure mokuona kutambura kunoita vanhu vanenge vakuvara mumhirizhonga zvikuru seye zvematongerwo enyika. VaMuriro vanoti pane vazhinji vairarama nemabasa emaoko vakakuvadzwa zvekuti havachakwanisa kuenderera mberi nemabasa avo.
Vanhu ava tikada kuti titori ivo vega tivaitire chatinokwanisa kuvaitira vega, pane kakumukirwa futi nevamwe vanenge vakuita godo katakachira tikanokwanisa kuzoitika. Saka takati aiyo zviri nani, tikatora madzimai totorawo mavechidiki tozobatanidza ivo vakakanganiswa nemhirizhonga kunyanya nyanya tobva tachivapinza vochikuita muzvipoka zvipoka kana vachiita chii tovaitira chii maprograms iwaya maprojects iwaya kuti budiriro rematunhu ive iine chinhu chainoreva.
VaMuriro vachishanda nemamwe masangano akazvimirira vakatobatsira vanhu vane chitsama vakaita savashamunorwa Ngamurani avo vakatyorwa ruoko pakuratidzira kwakaitika muHarare muna Chikunguru gore rapfuura. VaNgamurani avo vairarama nekutema vachitengesa huni vanoti kukuvara kwavakaita kwave kuvatadzisa kuita basa ravo.
Asi ruoko handichakwanisa kuita mabasa anaendikwanisa kuita, unotori nesimbi tofuika tona apa kaoparikwa kana mukatobata mukafila so moto dzokuti pane simbi toripa pandozi zvoti kana kukatonora tinondirwa zvisingaiti ndikaita mama basa ndatomboita kuti ndotsemura huni inondirwadza wozvoko wakatotikoka kuti kuka chake zvigunu izvi zvanzi zvakatikoka zvekare asi zvigunu pandakarapwa vakati zvinoonekwe zvinokwanisa kuzvisirana pakare asi rwoko ruchirega kuita mabasa akaomarara.
Vangamburani vanotiwo vanotenda kurapiswa kwavakaitwa neCodimus uye vanoti havana kwavaiwana mari inodarika zviri zvitatu zvemadhora iyo yaidiwa kuchipatara. VaEmmanuel Mashava avo vairarama nekuveza uye vakatyorwawo maoko mumhirishonga yezvematongerwo enyika vanoti havachakwanisa kuenderera mberi nebasa ravo.
Saka zvapa kutoda kuti tipaone kuti kana pane kukwanisa kuita rubatsiro tubatsiro kutsvaga rimwe basa rekuita nekuti iri rokuveza rikaire rakurwadza nokuti maoko acho aiveza ndoakaita sei ndoakakuvara.
Vamuriro vanoti sangano ravo riri kubatsira vanhu vakaita savangamurana vamashava kutanga mamwe mabasa matsva sezvo vasakwanise kuenderera mberi nemabasa avo avaita vasati vavhiringwa muupenyu hwavo nemhirizhonga. Vanotiwo zvimwe zvavanoita kushanda nemhuri dzevanhu ava pamwe nevechidiki kuti vasarambe vachishungurudzika sezvo izvi zvichikwanisa kuitika kana vakashanda vari vega. Vanoti zvimwe zvavanoita kupa rubatsiro rwemari kuvanhu ava kuti vatange mabhizimisi ekutengesa nokuita mukando vachiwedzera mari dzemabhizimisi nemisika yavo kuti upenyu hwavo huenderere mberi zvakanaka mushure mokuvhiringidzwa mumhirizhonga. Vamuriro vanoti mumisha inogara veruzhinji hamuna runyararo iye izvi ndizvo zvinoita kuti mhirizhonga iwande munyika zvikuru sei panguva yesarudzo. Vanotiwo vanoshushikana zvikuru nekuti kunyange hazvibumbiro remutemo yenyika richiti panofanira kuve nekomisheni inoona nezverunyararo kuregerera nekugarisana zvakanaka munyika, komisheni iyi haisati yavepo. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Dini Godwin Manguja.
Makateerera kune penyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Tumbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mukuru wemauto emuchadenga ekuAmerica ari kuMiddle East nhasi ati chombo chakakandwa pane imwe nhandare yemuSaudi Arabia nemugovera wapera nechikwata chevapanduki cheHouth chakabva kuIran uye chine zvinyorwa zvinoratidza kuti ndechekuIran. Vakuru vakuru muAustralia vanoti varume vangangosvika makumi maviri vabuda kubva mukamba yevapoteri vechirume chete nhasi iri pachitsuwa cheManus paPapua New Guinea. Varume vangangosvika mazana matanhatu vachiri mukamba iyi. Vanhu ava vane mukana wekubva voga mukamba iyi kusvika mangwana mugovera. Kukundikana kwavo vanozobviswa nechisimba. Masangano matatu akazvimirira oga anoti Human Rights Watch, Zimbabwe Human Rights NGO Forum neMedia Center anoti haasi kufara nemamiriro akaita zvinhu pamitemo mitsva ine chekuita nekushandiswa kwemadande mutande kana kuti internet. Masangano aya anoti hurumende iri kutyora kodzero dzevanhu nekuvarambidza kutaura zvavanoda uye iri kushungurudza vatori venhau. Mukuru wesangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum Muzvare Blessing Gorejena vanoti chinonetsa ndechekuti hurumende haibudisi zvinhu pachena nekudaro mitemo yayo haishandiswi zvakafanana pavanhu vose sezvavanoona pamutemo weposa. Tanonoka Wande weStudio 7 ataura naMuzvare Gorejena kuti tinzwe pamire sangano ravo.
Nyaya dzekusungwa kwevanhu maererano nekushandisa kwavo internet kuzviexpressa pamaplatform akasiyana-siyana akaita sana WhatsApp, sana Twitter inyaya dzinoshungurudza zvikuru.
Iyo mirayiro yakanangana nokutyora mitemo nekushandisa intaneti yati yavepo here?
Tiri kunzwa kuti pane bill ratiri kunzwa kuti rinogona zvakare kuti kanganisei kodzero dzinopuwa mubumbiro redu remutemo. Hausati wava mutemo zvawo asi zviri kutaridza izvo kuti zvinogona kuita mutemo wenyika.
Vanhu muZimbabwe vanoshandisa internet, chavanofanira kungwarira chii kana takatarisa zviri kuitwa nehurumende uyezve nokutarisira kuti pachaita mutemo wecyber security uri kuuya, chavanonyatsofanira kungwarira chii?
Saizvozvi zvinogona kuti netsei, nokuti mitemo kana kuti mhosva dzakaita sekunzi ma-insult laws ayai imhosva dzekuti nyango munhu akati ataure zvinhu zvatinenge tichiziva kuti zviri zvatingati zviri obvious, munhu anogona kutouya onzi wakataura zvakati uye zvatokunzi you are insulting. Saka zvinogona kunetsa kuti unyatsoudza munhu kuti ngwarira zvakati, ngwarira zvakati, nokuti zvakuendana neavo vanoshandisa mitemo iyoyo kuti vari kuzviona sei. Sezvandataura kuti dambudziko redu guru riri paselective application yemutemo, zvokuti mumwe munhu anogona kutaura zvatinogona kunge tichitenderana nazvo, asi nekuda kwekuti ataura ari ani uye akamira papi, anogona kunzi haazvina basa. Kuti mumwe akataura akaonekwa kunzi ndiani uye akamira papi, anogona kunzi wapara mhosva. Uyezve nenyaya yekuti mitemo yacho iyoyi hainyatsopa zvakanyatsotsanangurika kuti zvii zvamunofanira kunge muchiita, zvii zvamusingafanira kuita, nokuti at the end of the day zvinogumirana nevatinoti malaw enforcement ayaya kuti varoda kuzviapplya zviri convenient kwavari kuti vasute what agenda.
Vanga vari mukuru wesangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum Muzvare Blessing Gore Jena vachitaura vari parunhare muHarare naTanonoka Wande weStudio 7.
Munoziva here kwekunyoresa kuvota kubva musi waGumiguru 29 kusvika mbudzi 13? Hekuno kwamunogona kuenda kunonyoresa kuvota. Kubulawayo Metropolitan, endai kubulawayo South and Central, Pelandaba, Mpopoma, Emakandeni, Entumbane, Lobengula, Luveve. KuHarare Metropolitan, endai kuHarare Central, Harare East, Harare West, Harare North, Mount Pleasant, Sunningdale, Mavuku, Tafara, Headfield, Southerton, Highfield East, Budiriro, Zivarasekwa. KuManicaland, Nyanga North and South, Mutasa South, North and Central, Mutare North. KuMashonaland Central, endai kuShamva North and South, Guruve North, Mount Pleasant East and South, neKurushinga. KuMashonaland East, endai kuUzumba Maramba, Fungwe Uzumba, Murewa North, West and South, Marondera East and Central. KuMashonaland West, Paurungwe East, Makonde, Chinoi, Makonde, Mangura, Jimba West and North. KuMashingo, Chivi Central, North and South, Mashingo North, South, West and Central, Mashingo Urban, Matabeleland North, Lupane East, Cholosho North and South, Umguza, Matabeleland South, Matobo North and South, Bulilingwe East and West, Kumidlands, Gokwe South and Central, Gokwe, Sasemi, Berengwa West, South, North and East, Zvishavane Ngezi, Zvishavane Runde. Kuti muzive dzimwe nzvimbo uyezve kuti munyatsoziva kuti munoenda papi chaizvo kunzvimbo dzatadoma idzi dzekunyoresa kuvhota, endai pawebsite yedu www.voashona.com. Ndipo pachakuratidzai kuti pamunoenda chaipo ndepapi.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Musi wambudzi 11 gore rega rega izuva remagamba emuAmerica. Izuva rokurangarira vese vakamboyo mauto uye rekukudza kuzvipira kweavo vakafa vachirwira America. Asi zuva iri harikokoshi kuAmerica chete. Nyika zhinji dzakarwa muhondo yekutanga dzinokoshesa zuva iri nokuti musi wambudzi 11, 1918 ndiro zuva rakatanga chibvumirano chekumisa hondo rakabvumiramwa pakati peGermany nenyika dzairwisa. Mushure mukupera kwehondo iyi takaona kusawirirana nedzimwe hondo zhinji mumakore akatevera. Mauto eAmerica akarwa uye vazhinji vakafa vachirwira pamwe chete nemadzisawira eAmerica. Kubva mukusawirirana kwenyika dzeKorea, mumatunhu eIndochina, nyika dzekuchamhembe kweAsia kusvika kumatunhu ekumaBalkans, hondo dzekuma udzanyemba kweAfrica nokunyika dzekuma bazuva kusvika pakurisana kukuru kwehondo yenyika dzese yepiri. Mauto eAmerica akabatana namadzisawira ayo. Vazhinji vakafira kuchengetedza vanhu, rugare, magariro akanaka nezvido zvevanhu muAmerica. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vanoti kubva musi watanga hondo yekuzvitonga, vanhu veAmerica vakasiyana-siyana vakapinda muchiuto vachirwira rusununguko. VaTrump vanoti nanhasi wese kune vamwe vedu vari kuzvipira kurwisana nekukunda vanopfurikidza mwero, vari kuisa upenyu hwavo munjodzi vachichengeta vanhu vedu kubva kumhondi dzinouraya vanhu vasina mhosva. VaTrump vanoti America inorangarira avo vakazvipira kutichengetedza, kwete muAmerica nevanhu vayo chete asi nevamwe vekune dzimwe nyika pasi rose. Mashoko aya anoratidza pamire hurumende yeAmerica maaverengerwa neni Tanonoka Wande.
Mutungamiri webato rinopikisa reMDC vamogentsvangirai vanoti matongero ave kuitwa nyika navaRobert Mugabe ave kupa kuti munyika muite kusagadzikana. Vatsvangirai vanoti vanhu vemuZimbabwe vanofanirwa kubatana kuitira kuti vabvise ZANU-PF pachigaro musarudzo dzegore rinouya. Vatsvangirai vari kuSouth Africa pari zvino uko vari kumbozorora vachirapwa nanachiremba vavo. Blessing Zulu Studio 7 aita hurukuro navo akatanga nekuvabvunza kuti vari kunzwa sei pari zvino.
Chokutanga vanhu vakadzingana muparty, whether MDC whether iparty ipi, vakadzingana muparty imomo zvareva here kuti vochibva watiza. Chiri important ndechekuti crisis yenyika haindi away nokuda kuti vanhu vadzingana muparty. Ndikunzwa hangu kuti vakaenda muhupoteri kuda mumusi vanozvityirawo hatizivi, asi zviri important ndezvekuti vanhu vataurirane kavari muparty imomo.
Izvi zvinorevei takatarisa mamiriro akaita zvinhu munyika, nekuti vamwe vanenge vangova kuti zvinogona kukonzera kusagadzikana kwenyika nemashoko ari kungofamba-famba wayo?
Zvinogona kudaro kuti semunhu anga ari mukuru aine simba raanga ainaro, vanhu vanogona kufungira kuti pane masimba anogona kukonzerwa. But zviri important ndezvokuti sebato riri kutonga pakava nebhonga mupopoto mubato riri kutonga, soda kuti nenyikawo inoafekwa, handiti? Saka ngavagadzirisane. Izvozvo ndosaka muchiona vanhu vari vachifunga kuti no, zvinogona kukonzera bhonga mupopoto munyika.
Vakawandawo munyika vari kuchema-chema kuti upfumi hwenyika hunenge hwaenda kumawere, zvinhu zvatanga kuita chamuramba mhuru zvichidhura. Munoona sei nyaya iyoyi, nekuti kuZANU-PF varinova hurumende iri kutonga vari kunetsana, asi vamwe vari kuti kunenge kusina munhu ari kunyatsotaura nenyaya dzezveupfumi?
Ndo nyaya yamunoona kana nesuwo vamwe tinoti isusu, kwoiyo nyaya yekuti vanhu mukonzentrate nyaya yekudzingana and all that, iyo nyika neupfumi hwayo hwakamira mamiro yakaita mashaya here zvokuita kuti kuite foka mugadzirise upfumi hwenyika. Vana veZimbabwe zvino izvi vari kuchema and sebato riri kutonga priority iri panyaya yekuti gadzirisa ichi. Ndima muri muchingova in charge nenyika for the last 37 almost 40 years. Saka kana zvinhu zvasvika pakadai, more divert avanhu, zvinoreva kuti ndo yaanyaya instead kuti vanhu gadzirise upfumi hwenyika, because ndo kunoafekta vanhu.
Mutungamiri webato rinopikisa reMDC vaMorgan Tsvangirai vachitaura vari parunare vari kuSouth Africa naBlessing Zulu Studio 7. Munhau dzemitambo, vanofarira nhabvu vatarisana nemachikichori emitambo ayo akafarira mukupera kwesvondo. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Munhabvu muZimbabwe, muchange musingadai zvivanonzwa nemachikichori emitambo arimo mukupera kwesvondo, kusanganisa fainari yemukombe wechibuku Super Cup. Fainari iyi iri muRufaro Stadium mangwana, apo chikwata cheHowmine chiri kutamba neHarare City. Harare City ine nhoroondo yakasimba mumukombe uyu mushure mekupinda mufinari muna 2014. Apo yakarohwa neFC Platinum ndokuzotora mukombe uyu muna 2015. Apo yakakunda Dynamos 2-1 muNational Sports Stadium. Mwaka wapera chikwata ichi chakapinda masemifinari omo chakabuditswa neFC Platinum asi iko zvino chave mufinari zvekare. Mukuru wekumahofisi avo vaHope Chizuzu vanoti ivo mukombe uyu ndewavo.
Kubva patambwa mukombe uno 2014 chikwata cheHarare City hachina kumbotadza kupinda musemifinal. Nokuda kwaizvozvo ndiwo mukombe watinotoona sokuti ndewedu ende gore rino zvinenge zvichatinakira.
Chivimbo chava Chizuzu chiri kuuya pakuti vatambi vavo vakaita saMartin Vengesai, Tendai Samanja, Protasio Kabwe naJerich Pangura vari kurura zvekuti kusvika pavari apa Harare City yapunzira pasi Bantu Rovers, Black Rhinos ndokupedzisira neBlower City. Chikwata chichatora mukombe uyu chinowana mari inoita iyo zviuru makumi nomwe nezvishanu zvemadhora pamusoro pekumirira nyika muCAF Confederation Cup. VaChizuzu vanoti vanoda kudzokera zvekare muAfrica umo vakambotamba vatora Chibuku Super Cup muna 2015.
Kumirira nyika muAfrica ndo mucherechedzo wakanaka wekuti tatamba sei musizeni yatanga tinayo. Saka kuwina mutambo uyu tiroda kuwina kuti tigone zvakare kuti titambe zvakare.
Asi mukuru wekumahofisi eHowmine vaJohn Makoni vanoti hapasisina kudzokera shure nepavasvika apa vachiti ivo vari kutora mukombe uyu nekumirira nyika muAfrica.
Mukombe tiri kutora nekuti tabva kure. Howmine inorepresenta Metal and Gold brand, saka tiva kuti iwe brand richazoenda rakatumirira muAfrica. Uye zvese Metal and Gold tine manumber of my teams ari mudivision 1 nedivision 2. Kutarisira kuti kutamba kunoita Howmine ichikunda amwe achanga achiona inspiration from matambire Howmine.
Asi goho rekutora Chibuku Super Cup harisi kutanga nekugumira pamukombe, mari yemubairo nekumirira nyika muAfrica chete. Chikwata chichatora mukombe uyu chichatamba zvekare nechikwata chichatora mukombe weKasolaga Premier Soccer League mumutambo weshasha dzenhabvu muZimbabwe. Vanokunda mumutambo wacho vachiwana mari inoita iyo zviuru makumi mashanu zvemadhora. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Chirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM nasi tiri kutarisa zviri kuitika muZANU PF pamwewo nemasimba ari kuwanzwa kana kuti ari kupiwa kuna mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe kuburikidza nekuparurwa kwakaitwa nhandare ichipiwa zitaidzva nezvimwe zvakadaro. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Zvongo yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai vanoti vanhu vemuZimbabwe vanofanira kubatana kuitira kuti vabvise ZANU PF pachigaro sezvo bato iri rauraya nyika. Mutungamiri weNational People's Party amai Joyce Mujuru vonyorerana nevamwe vavo chibvumirano chePeople's Rainbow Coalition mangwana muBulawayo. Vanofarira nhabvu votarisira machikichore emitambo yenhabvu achaitwa mukupera kwesvondo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinovimba kuti muchange muine zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndokusiya mina Chris Gande.